mutongi wedare Justice Thompson Mabikwa vati kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwave kuzoitwa mangwana. Izvi zvatevera chikumbiro chemuchusisi wenyaya iyi vakuda kwasho Jarawaza, avo vati vange vasati vagadzirira mhinduro kuchikumbiro chaishe Ndiweni sezvo vakanonoka kuwana gwaro rinotsanangura zvakaitika mudare ramajistireti. Umwe ishe Ndiweni akatowa mutongo wekuti vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mavhiki mairi apfuura. Rimwe remagweta aishe Ndiweni muzvinafundo Welshman Muwe vati vanoda kuti zvibudiswe pachena kuti vakasangana nezvinenga mupinyi mukuedza kuwana magwaro ezvakaitika mudare. Vati mutongi akatonga nyaya yaishe Ndiweni amai Gladmore Mushowe vakaita mazuva akati wandei vachivimbisa kuti vanovapa magwaro aya, asi vakazovapa nezuro mushure mekunge Justice Mabikwa vakomekedza kuti vavape magwaro aya. Muzvinafundo Nyuve vatiwo chikumbiro chavakaita chekuti ishe Ndiweni vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso chaive chechimbi chimbi zvichireva kuti chaifanirwa kubatwawo nenzira yakakodzera. Rimwe remagweta aishe Ndiweni vadhumisa Midhure vati Justice Mabikwa vatambira tsananguro yezvakaitika yapiwa naprofesa Mnuve mudare.
Nyaya yange ichifanira kupinda nhasi, asi nenyaya yekuti tanonoka kupiwa macourt proceedings emajistrate court tazobvumirana kuti nyaya yacho ingopinda mangwana natena. Problem ndeyekuti trial magistrate anga asati apedza kucorrecta overment record of proceedings azorereliza nezuro.
Zvichakadaro, mapurisa anodzivirira mhirizhonga nechitsama ange akachengetedza dare repamusoro apo pange pane vanhu vakawanda vange vachida kunzwa nyaya yaishe Ndiweni. Mune imwewo nyaya, komiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko yanzwa kubva kune veruzhinji muvulawayo pamusoro pebhiri refreedom of information. Vadenzel Gwevu, avo vanoshanda nesangano reChristian Legal Society, vati maonero avo ndeyekuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission rive iro rinoona kuti mutemo webhiri iri watevedzerwa kwete Zimbabwe Media Commission. Vatiwo nguva inopiwa mapazi akasiyana siyana kuti ape mhinduro kune zvaanenge abvunzwa inofanirwa kuve pfupi pane mazuva 20 nerimwe anotaurwa nebhiri iri. Murongi wemabasa musangano yeMedia Alliance vanaijon Nyamutumbu vati sangano ravo rinoshuvira kuti bhiri iri ribvumidze kuti vanhu vaite zvikumbiro zvavo mundimi dzavanokwanisa kutaura nadzo uye kuti vasabhadhara mari pane zvinhu zvavanenge vachida kuziva.
Mutemo uri kutaura kuti information kana munhu achiida zvinenge zvine mutengo is not aiwa information vanhu ngavangowana zivo pachena nokuti vanhu vagara vanotobhadhara matax naizvozvo donzvo rekuti vanhu vave zivo zvinofanira kunge ine hurumende. Touya kunyaya yemutauro bill zvariri izvozvo iri kuti izvoni vanhu vanopindurwa nechirungu basi toti aiwa kasection 6 yebundu remutemo wedu unorecognize mutauro 16 naizvozvo munhu anofanira kuwana information nemutauro waanonzwisisa. Chetatu totaurisa nyaya yenguva kuti nguva yaunotunge wakumbira zvingava kuzesa kana kungava kulocal council kana kungava mutemo unoti unogona kupindurwa in 21 days kana 35 days. Isiri kuti aiwa mutemo ukabva wadaro zvinopa kuti dzimwene dzenguva vanhu vanonokerwe kana vanotora nhau havazokwanisa kutetenura nhau yavo nenguva.
Bhiri refreedom of information nderimwe remitemo mitatu ichativa mutemo weaccess to information and protection of privacy act aipa. Ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini Taura Ishava.